Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 24 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yave kuferefeta uori hunonzi nedepa naure Herald huri kuitika mukanzuro yeHarare pakutengeswa kwemastand kumakanzura. Asi makanzura ebato reCitizens Coalition for Change ayo ari kupomerwa mhosva yekuita zveuori anoti zvanyorwa neHerald ndezvemugodzi Matsuro. Vakawanda voita chipatapata kumhanyira kumusha zvaita kuti mimwe miganhu yenyika ione mitsetse yevanhu nedzimotokari zvakareba. Tine hurukuro nevanoita zvemitambo kuti tinzwe kuti vachapedza zororo rekisimusi vari kupi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yave kuferefeta uori hunonzi huri kuitwa nemakanzura ebato reCitizens Coalition for Change muguta reHarare pakutengeserana nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nemabhizimusi. Izvo zvinotevera nyaya yaburitswa nebepa nhaure Herald nhasi yekuti makanzura aya ari kutengeserana nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimusi nemari iri pasi kwazvo zvekusvika kumadhora makumi matanhatu, vamwe vachizotengesa nzvimbo idzi nemari iri pamusorosoro. Tabata munyora anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti kuti tinzwe zvizhinji.
Iye zvino sesadunhu reHarare tanga tiri kutambura nekuti tikwanise kuwana kuti zviri kufamba sei munyaya yeland. Pari zvino mawetlands mazhinji atengeswa muHarare. Wakaenda ipapo tiri kuona kuti nzvimbo dzizhinji vanhu vanenge vane mapepa ekanzuro asi pane pasina mapepa eema, zvichiratidzawo kuti Environmental Management Agency haisi kukwanisa kuteedzera magwara anenge achida kuti ateedzerwe kuti vanhu vapuhwe land iyoyo. Zvisinei, isu sehurumende we are going to do my investigations edu toongorora kuti land iri kutengeswa sei. Katinge taona kuti land iri kutengeswa sei, tiri kuvimba kutiundisa veruzhinji kuti macancellors nemaofficials vari involved mukati mecorruption vachasungwa. Naizvozvo toda kurudzira vazhinji veHarare Metropolitan Province nyanyanyanya vanobatsiridza mukati mefield of Harare kuti dai zvanotsvigira pese pavari kufungidzira kuti angava matoro zvinoreva izvozvo wetlands kana kuti nzvimbo dzaive magraund ebhora evana kana nzvimbo dzakarizivhirwa machechi ezvikoro, vakwanise kuudza mapurisa kana kuti tiso yehurumende tikwanise kuongorora. Zvechokwadi tiri kushushikana zvikuru nokuti land zhinji iri kutengeswa.
Inzvimbo dzipi dziri kunyanyotengeswa muHarare zviri kunze kwemutemo vamuguti?
Tiri kuona izvozvo tine kumelbourne tikabva mukusunga vanhu, takasunga vanhu zvakare kuborodo nedzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vaitaura vanga vabatwa vacho kutanchibhadhara ismarki $60,000
kwei vekanzuro yeHarare vari kuti kudii nazvo?
Patakaedza kuongorora vamwe vakuru vekanzuro vanga vari kutaura kuti maplans akaitwa kare asi vanenge vatengesirwa vanenge vachiti kubva mukutengesirwa manje manje, saka zvinhu zviri kutitambudza zvikuru sehurumende.
Toonawo nyaya imwe iri kunetsa vamuguti inyaya yemupedzanhamo. Taizwa kuti yaifanira kunge musika uchivhurwa kisimusi isati yasvika, asi nanhasi musika uyu hausati wavhurwa zvichipinza zvakare nyaya dzeuori. Muri kuibatawo sei nyaya yemupedzanhamo?
Isusu sehurumende takapindira mukati memupedzanhamo mashure maringe vanhu vachinge vanetsekana nenyaya yemupedzanhamo kuchinge kwaita kunge kunetsana pakati pemapato emaspace barons, vanhu vaya vainge vachibhadharisa vanhu zvisiri pamutemo. Naizvozvo sehurumende tiri kutoshanda pamwe chete nekanzuro iyoyo. Tine interministerial committee inosanganisira city of Harare irikutarisa marenovations nesecurity kuti ingaite sei pambedzanamo. Sezvinewo dzimwe nzvimbo dzakawanda wanda dzakakomberedza mbedzanamo dzakatanga kubva nezuro kubvumidzwa, zvakaita sana Unifriends Market ndiro vakatanga kuvhura vachikwanisa kuti vakwanise kusenza. Pedzanamo pairi zvinezvi takumbira vekanzuri takavakumbira kubva musi wa12 kuti vakwanise kugadzira mvura, matoilets, marata etakatemurwa panhu pavaita mhirizhonga dzavo, uyezve kumeka shuwa kuti vanhu vachatengesera imomo vanhu zvechokwadi vanenge vachibhadhara ukanzuri. Tinoziva kuti mbedzanhamo inotakura 1760 vanhu vanokwanisa kutengesera imomo pazuva, asi tinovimbisa ruzhinji rwezimbabwe kuti mbedzanhamo ichavhurwa mazuva anotevera.
Vanga vari munyori anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti vari parunare muHarare nestudio 7. Asi mumwe wemakanzura adongwa nemazita munyaya yaburitswa neHerald vaDanford Ngadziore vanovakanzura weward 16 muHarare vanoti aya manyepo akanangana nekuda kuti vagari vamukire kanzuri yavo vachiti vanoforera nzvimbo dzekuvakira sezvinongoitwawo nevamwe vose.
Kanzuri yeCity of Harare inoshandisa mutemo watinotiwo policy of any nature yekuti inopa vanhu vagari. Mutemo unopiwa kuvagari ndiwo unoshanda pamakanzera, ndiwo unoshanda pamaofficial. Process yayo yakafanana, unotongoapply just like any other person even uri kanzera. Zvakare pane inozi ministerial directive yakapiwa neminister wa government inogavhene kuti kanzera anowana sei revenue, anowana sei industrial. So process iyoyo ndinodini inoshandiswa kupa makanzera. Uye zvakare hapana kanzera anopiwa discount pakupiwa kwake kwachaita industrial stands or commercial. Anongobhadhara full amount just like any other beneficiary anachangapuwa nekanzuro.
Ko vatiri kunzwa kuti pane vanobhadhara discount.
Anobhadhara discount masenior management, makanzuro officials vane conditional service yakasiyana nemakanzera or emaresidents. So zvokuti kanzera apuwa discount inhema yeHerald, but Herald hazvishamise, ndomaitiro aro, ndomaonero aro.
Asika apa pari kunzi pane humbo kanzera Ngadziore.
Kana paine uyo aita huori abira kanzuro or abira vagari, munhu iyeye kuti mapurisa ngaadini ngaasungwe. Hakuna zvakare anobvumidza kutengesa stendi yaanenge apiwa under lease. Vanhu vazhinji vese vari kupiwa izvezvi vari kutevera process, apuwa lease iyoyo ilisi ye5 years achibhadhara mari yake pachena kukanzuru for the next 5 years. Asi kana 5 years dzikasvika usina kuvaka any structure ipapo, wavaireta lease agreement, kanzuru inotora land yayo back. So the lease agreement yeland belong to kanzuru.
Tiri kunzwawo zvakare nyaya dzehuori pakupiwa kwemastendi kana nzvimbo dzekushandira kumusika wemupedzanhamo. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Nyaya ine chokuita nemupedzanhamo, makoronyera varipo tikare connected ndiwo vamwe vanhu vari kufamba vachibhadharisa vanhu mari ma$30, ma$50, ma$100 vachiti izvo kuti uwane fetitebo mupedzanhamo bhadhare kwatiri. But isi tiri kuti seguta hakuna mutemo iwoyo. Ivai matsotsi, mhangari yekumapurisa, endai kuZRP, endai kuZaki, vanhu iye vadini vasungwe. Handokuwana tebo kumupedzanhamo, anoziva process.
Vanga vari vaDanford Ngadziore vanovakanzura weward 16 muHarare vari vebato reCitizens Coalition for Change vari parunare muHarare neStudio 7. Vanhu vakawanda vari kuedza kudzokera kumusha kubva kunyika dzakapoteredza, zvikuru vari kushandisa mugano weBelt Bridge. Vanonzi vari kuona chitsuku sezvo pamugano uyu pakazara zvakanyanya zvaita kuti paite mitsetse mikuru yevanhu nedzimotokari. Vamwe vatumira mashoko kuno kuStudio 7 vanoti dambudziko riri kukonzerwa nekunonoka kuri kuita vashandi vezimura kuita basa ravo, asi zimura inonzi yazivisa kuti dambudziko riri kukonzerwa nekuwanda kwaita vanhu nguva imwe chete, uye yavimbisa kugadzirisa dambudziko iri kuitira kuti vanhu vakwanise kunge vayambuka panosvika zuva reKrisimusi anove mangwana. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu kumiganhu, tabata mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Ichokwadi mukoma Jonga, kwakazara kumabhodha. Tinoona kuti vanhu vazofunga kuenda nguva yekupedzisira. Tinoona kuti matrack zvekare anenge azotinonokeiwo kuti ange achiburitwa. Saka matrack awedzeresa mitsara zvakanyanyisisa. Uye makambanis zvazvoitika pamakambanis zvekuti vatinonokei kuti vange vachiendesa vashandi vanonoka kuburitswa. mumabasa. Saka ndozvimwe zvinhu zvakonzeresa zvekare vanhu vari kuenda kumusha kazhinji vanhu vane mapepa chete. Saka munhu ane mapepa wese kazhinji anenge achishanda, saka ndozvanyanya kukonzeresa kuti vanhu vazoenda nguva yekugumisira saizvozvi zviso.
Zviri kuitika kubhodha ripi? Ibhodha rimwe chete here kana kuti kumiganho yese iri kupindwa nayo?
Tinoona kuti bhodha reBaitbridge Border Post ndo bhodha rinenge rine vanhu vakanyanya kuti wandisei. Taona kuti bhodha replumtree of course rine vanhu vakati wandei, asi Botswana senyika dikiwo haingazoenzana nezvinowanika munyika yeSouth Africa. Saka replumtree tirikuona kuti rinenge riri kufambika zvakanaka. Vamiriri vedu vari pabhodha replumtree vanoti ivo zviri nyore kuyambuka pabhodha replumtree, nyangu zvazvo pamboita dambudziko resystem yeimmigration yekuBotswana yamboti dzimei, asi haiwa zvagadziswa nekukurumidza. Saka vanhu vari kufamba zvakanaka. Saka tingangoti bhodha reBaitbridge ndo rinenge rineke dambudziko. Pachirundu tinoona kuti pachirundu pakanyarara, hapana vanhu vakawanda. Panyamapanda border post zvekare hapana vanhu vakawanda. Forbes border post hapana vanhu vakawanda. Saka iBaitbridge chete nevanhu vakati wandei.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Boka rinoona nezvemamiriro ekunze muAmerica reUS National Weather Services nhasi rati kutonhora kwakanyanyisa pamwe nemhepo ine chando chakaipa zvakabata chidimbu chenyika iyi, uye zvinogona kuunza dambudziko rinogona kutora upenyu hwevanenge vari panzendo vanenge vasangana nematambudziko, vanhuwo zvavo vanoshandira panze, zvipfuwo zvinogara panze kana zvipfuwo zvinogara mumba. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa pamusoro pezuva rekisimusi iro richange riri kupembererwa mangwana pasi rose. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Diana Kuvea vechitungwiza Residence Trust, avo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo. Rigaitinzwe nyaya yavari kutaura pamusoro pevamwe vari kutarisana nezvinhu zvakaoma vari kuda kunge vachienda kuchikoro.
Christmas inei kuno kuZimbabwe hazvina kumira mushe. Zvinova zvinhu zviri kunetsa zvikuru zvichitarisa maChristmas akapfuura, nekuti gore rino vanhu vazhinji vano vazhinji havana pekutangira, vabereki vazhinji havana kana chikafu kana mbatya. Indauya pano nedambudziko revana vatatu vasikana vane 13 years, 8 years, ne 4 years. Vasikana ava chikonzero chekuti vasave neChristmas yakanaka inyaya yekusaenda kumabasa kuvabereki vavo, uye zvekare mumwe wacho akapasa zvisingaiti anove ane 13 years, ende chifiro chake chacho chekuti aende kuboarding school akabuda nemaunits anoita 8 units. Saka vabereki havana kukwanisa kuti vazokwanisa vanhu vachiitira vamwe vese Christmas, kana mbatya dzechristmas havana, chikafu chechristmas havana, nekuti vari kuvavarira kuti vatsvage vaiwane mari yekuti musikana mukuru aende kuboarding, chinova chifiro chakaita kana sekuru vake vamwe vababa vake vasati vashaya gore rakapera. Ndo dambudziko ratinaro. Izvozvo patatavaona vairongawo misodzi musi vaona vadiki vanenge vachitarisirawo kudyawo makeke, kudya tunonaka, kupfekawo hembe nyowani nezvakasiyana siyana.
Pari zvino zvii zvavari kushuwira muri yamuri kutaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Vari kushuwira kuve nembatya dzeChristmas, chikafu uye zvekare nemaschool fees egore rinouya.
Tombotarisa nyaya yegore rinouya, mari iri kudiwa imari yakawanda sei uyezve inenge ichibhadharira ani?
Musikana mukuru ane 8 units ari kuda kumaaraund 1300. $1,300 United States dollars. Uyu ari kuenda form 1. Then uyu ari kuenda grade 4. Ari kudawo kuma $200 yekuti zvinhu zvake zviite kuchikoro kwaanodzidza. Kwoita wekupedzesera ane 4 years. Ari kudawo chongo 200-150 kuti aende kucrash kunotango ECD 1 nemindful manuscript.
Dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii?
Taiti hurumende ngaipe vanhu mabasa nechekutanga, uye zvekare ngavape vanhu kana vanotengesa, nekuti kuno kuvanhu vanopwanyirwa posi pavanotengesera kanzuru dzichivabira vachibhadhariswa mari dzakawanda. Ngavaivhure makambani vanhu vazvishandire. Mararamiro aitwa nana baba vedu kuti taiziva kuti vanopuwa bhonasi Christmas tinenge takagadzirwa zvakasiyana sei. Ndomatarisiro atiri kutoita, tikutotarisa kuti zvinge zvakatoimprova pane zvazvaive kare, kwete kuti zviite wese sezvazvave iko zvino.
Vanenge vachida kubatsira mhuri iyi vanovabata papi?
Vanenge vachida kubatsirawo mhuri iyi ngavatibatewo parunhare runoti +263 78 072 1978 +263 78 072 1978
Aiwa, nguva yedu ndiyo yetashanje. Tinotenda muzvare Diana Kufeya uyezve avo vanenge vachida kubatsira. Tinotenda kuti manzwa nhamba dzamunokwanisa kunge muchifonera kuti mubatsire vana vari kuda kuenda kuchikoro. Ini ndini Mavlatin Tlanganyakuye ndiri muWashington ndichiti muvene negore rakanaka. Happy New Year! Tosangana zvakare mugore dzva rinotevera.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure, tichitarisa gore rino ra2022 iro rave kusvika kumagumo uye kuti zvii zvinotarisirwa nesangano ravo mugore rinouya. Ngatinzwiye vachitsanangura.
Takauyisa matambudziko akatiwandei ane kusuwa pakawanda kutanga. Takaona vanhu vakawanda vachisungwa vachigara mumajeri nguva refu vasina kutongwa, yatinoti pre-trial detention, kusanganisira vekunyatsine, varayiridzi kusanganisira neni vasikala vachiri mutirongo nanhasi. Zvinove zvinhu zvatinosora zvakanyanya kuti hazvifanira kunge zvichiitwa munyika inenge ichinzi ine demokrasi. Igore rekuti varombo vakawedzera kutambura, vapfumi vachiwedzera kupfuma, asiwo udzvanyiriri huchiwedzera kuti varombo kutaura kwavo kuve kushoma.
Ndezvipi zvikuru zvamungati zvaifanira kunge zvakagadziriswa munguva iyoyi ya 2022 zvamunoti hurumende yakapotsa?
Takaona kuiswa kwePDO bill iro rinowedzera kudzvanyirirwa kwevanhu richipasiswa nedare reparamende, zvinonyanyosuwisa zvakanyanya. Takaonawo zvakare kuwedzera kurambidzwa kwekuratidzira Freedom of Association and Assembly, zviwedzera kurambidzwa. Takaona kupazwa kwaiitwa mapleki ekupfura hunda aiswa kunana Bhalakwe. Takaona kushungurudzwa kwakanyanya kwemasiti.
Zvii zvamaitarisira kuti hurumende iite muna 2022?
Taitarisira kuti hurumende ichashandisa gore iri kuita gadziriro, kutanga dzekugadzirira maelection, vachiita mareforms kuimplementa marecommendations emaobserver missions akawanda akauya kuzoobserva maelections eri 2018. Taitarisira kuti sezvo riri gore rekuti taakuenda kune mamwe maelections, zvichashandiswa kugadzira mareforms iwayo kuti panokwana maelections edu asave negagava rakanyanya, vanhu vawirirane kuti ndizvo zvirimo zvabuda musarudzo. Taitarisirawo chepiri kuti sezvo tiri kunangana nevision 2030 tichishandisa NDS 1 taita risira kuti panezve upfumi tichaona kuwedzerwa kubviswa waro wakasimba wekuti upfumi hwedu hukudirire nekuwedzerawo kupa masocial services kuvanhu vedu kusanganisira kuvawo nemvura yekumwa zvipatara nezvimwe taita risirawo kuti reengagement yedu haichazove yepamuromo tikwanise kushandidzana nekudyidzana nedzimwe nyika tichiita kuchengetedza kodzero dzevanhu kuti tikwanise kujoina the family of nations taitarisirawo zvakare kuti Zimbabwe icharatidza umare hwayo pakugadzirira nyaya dzekurima kuti tikwanise kuita sizeni yakanaka yekurima ine zvirimwa zvinokwana tinotaona kuti tamisa again an opportunity yekurima zvinhu zvinokwana vanhu tichitarisa kuti mainputs kudhura kwaari kuita varombo vazhinji vari kuatadza chanyanyatanya nyotarisira in short hwanga kuri kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe hurumende iise hwaro hwekuti hupfumi hupunduke tiite gadziriro dzakakwana dzemaelection
iyo hurumende inopomerawo vemasangano akazvimirira kusanganisirawo mubatanidzwa wecrisis in Zimbabwe coalition kuviga nyaya yeshanduko yekuda kushandura hurumende zvinoita kuti hurumende inge ichizobudawo nemumwe mitemo iri kuonekwa nemasangano akazvimirira senyu seyakaomarara
pasi rose political lobbying haina kumbobvira yarambidzwa hakuna panonzi vanhu vese ibvai muarena yepolitics kana tikatarisa section 67 yecomputition inopa vanhu simba rekuti munhu wese ane kodzero yekuti anga achipinda mune zvematongerwo enyika hurumende yezanupf iri kuda kuti zviitonge zvisiri pamutemo kuti macitizens anokwanisa kuve organized kuti alobhe kuti tinoda kushanda neavo hatiri kushanda neavo hakuna munhu anga achiita lobbing yekuti zanupf yega ibve asi iyo zano inoziva kuti yakundikana saka inotya munhu wese angotanga kuda kuorganiza inofunga kuti ari kuda kuudza vanhu chokwadi chekuti hurumende iripo haichagone basa
kugore ra2023 zvii zvamungatarisira
nezvishuwo zvakanaka zvegore ra2023 zvatinoziva kuti hazvite zvakazadzikiswa 2023 tichaona vanhu vachipondwa 2023 tirikuona vanhu vachiwedzera kushaya marights tikatarisa bhajeti redu riri kuratidza kuti harisi kuzosapota kuwanikwa kwedzidzo harisi kuzosapota kuwanikwa kwehealth care saka vana vazhinji vachatadza kuenda kuchikoro vanorwara vazhinji vacharamba vachishaya kurapwa
manga makateerera kumutauriri wesangano recrisis in Zimbabwe coalition vaobert masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu muchikamu chedu chemitambo kisimusi inguva yezororo yekufara nemhuri pamwe nekushanyira hama neshamwari michael kariati anotitaurira kuti vemitambo vachange vachiitei panguva ino
vakawanda vanoti mushure mekutadza kushanyira hama neshamwari makore mashoma apfuura nemhaka yechirwere checovid-19 vachange vari munzira kushanyira hama kumaruwa nemaguta akasiyana-siyana mutambi wetsiva ane mukurumbira Brandon Dennis anoti achange ari kumusha kumasvingo achipemberera zvaakakohwa mwaka uno
kisimusi indiro mashuro ndiwe zhira tinenge tichingofarawo tiriko kumashuro panenge tichiselebhura mukombe wangu
vamwewo vakaita semuraridzi wenhabhu wevabatai vepagedhe chenjerai dhuve vanoti ino ndiyo nguva yekuve nemhuri nekuti basa ravo harivape nguva yakakwana yekuita izvi
ukatarisa basa ratinoshanda here tinowana nguva shoma yekunge tine mhuri yedu asi pakrismas apa ndinenge ndichifarawo wangu ndine vana vangu tichiwana mukana nefemili yangu tichishanya kunosvikawo kana kumusha tichimbonoonawo vana mama kumusha ikoko tinofara tinawo
murayiridzi wechikwata cherugby cheHarare Sports Club Derek Chiware anoti vari kupa vatambi vavo nguva ino kuti vambokanganwa zvemutambo werugby vopawo nguva kumhuri dzavo nekuhama neshamwari
Kangwa ino istirukuti ka Christmas tenge tichi rerutsiro vatambi vedu tichiti njongwa yekuzorora saka tine encourage chatina kuti active rest vanawo maprogramu vanenge vachiita asi kunyanyanyanya zvepafield tirikuti tamboti zorore mbichana kuti vakwanise kuspend all time nevamwe wavo saka Christmas yedu inenge yakati nyararei.
Aimbove mutambi wetsiva muremu wemidhuvhedhi Farai kana anochedzwa kunzi kudo mugoni anoti ino ndiyo nguva yaanoshandisa kutsvaga vechidiki vane tarenda.
Basa redu ndiri kuscouta kuona matarenda sezvatakaitwawo takascout kuone wakati scout saka tinenge tiripo pakutarisa vana vadiki vachinge vachifamba vachitamba vese kuna kuti aiwa uyo anoenda kuenda kune tarenda redu uyo anenge ari ane tarenda redu saka tinotorawo vanewo totanga kuvadzidzisa.
Aimbobatira chikwata chekambuzuma United Shepherd Saizi anoti akanamwa nemari dzezvikoro dziri kudiwa munandira gore rinouya zvekuti Kisimisi ari kutamba ari pamba.
Christmas yedu tinongopedza tingori pamba nevana nokuti tingagochoka nyama kemari shoma shomawo nokuti mafizi zvakaoma gore rino mafizi akati wandira.
Munyori wezvemutambo wenhabvu anogara kuEngland Admire Muemeke anoti ari pamba nemudzimai wake zvekare kuEngland mushure mekunge vana vashanya kuZimbabwe kunoona gogo ravo. Asi mutambi wetsiva wechidzimai ane bhande resilver reWorld Boxing Council kuda kwache chiwandire aseka zvake achitiye haana kana mari zvekuti achange akatyora zvake ari pamba uyezve nekutora nguva ino kugadzirira mutambo wake unotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Edu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yave kuferefeta uori unonzi nebepa nhau reherald huri kuitika mukanzuru yeHarare pakutengeswa kwemastendi kumakanzura. Asi makanzura ebato reCitizens Coalition for Change ayo ari kupomerwa mhosva yekuita zveuori anoti zvanyorwa nebepa reherald ndezvemugotsi Matsuro. Vakawanda voita chipatapata kumhanyira kumusha zvaita kuti mumwe miganhu yenyika ione mitsetse yevanhu nedzimotokari zvakareba pamberi pezuva reKisimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka ane mufaro tichikushuwirai kuti muve nezororo rekrisimusi rakanaka mangwana. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndikusiyamina Gaino Gumede Saidi.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 24 kaMpalakazi 2022. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje
isikhathi siyathi khangelele ukuthi akule isithuthuthu abantu bethenga, abantu bevakasha amarenki ejele amabhasi emalutshwane, kodwa kukhanya ukuthi lo nyaka kuzawuba njalo ngoba njengoba sikwazi ukuthi abantu bayakhalakhala bayakhonona.
Ingcwethi zezomnotho zithi akutshengisi ukuthi sisesikhathini sekhisimusi emadolobheni ngoba abantu kabasatholi imali eyenelayo ukuthi bajabule ngenxa yomnotho welizwe owehlulayo ukuvuka njalo.
Ikhisimusi isifikile, kusuke kwaba nzima nje lo nyaka, ayisozifanele eminyakeni eminingi ngenxa yodubo lwemali. Kodwa kunzima kunjalo, omama bayazama ngayo yonke indlela ukwenza amaklabhu, bashayile amaklabhu aba amagrosari ayiwa asethenjiwe ngemakhaya ngekhisimusi.
Izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe okuvezwa yikuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuzadala ukuthi ikhisimusi yalonyaka ibe duma. Namhla kuhlelo abaculi bethu sizokuzwa kumculi wezokholo uThemba Maseko, yena osethule isingle yakhe ethi elesihloko esithi uthando lukaJesu. Siliphathela zonke lezi ndaba lezinye kulumsakazo. Ingcwethi zezomnotho zithi akutshengisi ukuthi sisesikhathini sekhisimusi emadolobheni ngoba abantu kabasatholi imali eyenelayo ukuthi bajabule ngalesi sikhathi ngenxa yomnotho welizwe owehlulayo ukuvuka njalo. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezomnotho ngalolu daba.
Sibona ukuthi kathesi isikhathi sekhisimusi kodwa akutshengisi ngoba kukhanya umumo wakhona womnotho awukawumangakuhle ngalezi khathi siyasikhangelela ukuthi akule isithuthuthu abantu bethenga, abantu bevakasha amarenki ejele amabhasi emalutshwane, kodwa kukhanya ukuthi lo nyaka kuzawuba njalo ngoba njengoba sikwazi ukuthi abantu bayakhalakhala bayakhonona izimali zakhona zeneli, intengo ziphezulu, ayakutshengisi ukuthi ikhisimusi.
Kulumnyaka iminyaka emibili edluleyo besikhuluma ngobhubhane lwe-COVID, khathesi kubangelwa yini ngombono wakho njalo kuzalunga na?
Ya, okukhona ukuthi kuleyathi esingathi ngekuthiwa i-disposable income, leyo yimali esalayo nxa umuntu angazasebenzise umholo wakhe ezinto eziqakathekileyo. Imali esalayo iyabe ifanele isetshenziswe ekuthengeni umuntu seqinisile futhi ezizimali zakhe emabhanki, kodwa nxa uzulu weZimbabwe engadidi imali eningi kutho ukuthi kuyabe kungela-disposable income. So kufanele ukuthi umumo womnotho uqale ulunge, ama-industry asebenze, intengo yemali ingathi iye phezulu, isishuthi ngesithiwa kungabile inflation, akusoze kulunge nxa lokho kungalungisekanga ngoba imali ezingena esikhwameni zilitshwane phinde imali ezisalayo nxa abantu bebhadale okuqakathekileyo zilitshwane abafikela kuyo ithiwa lokuthenga.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi yezomnotho esixoxelaye eseHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi akusiqiniso okulotshwe liphephandaba le-Herald lisithi kulamakhansela edolobho le-Harare athengiselwa izitanda ngentengo ephansi abesezithengisa lezo zitanda ngentengo ephezulu. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi iphephandaba likahulumende liqamba amanga aluhlaza ngoba lingazange lahlolisisa lolu daba labekhansili yeHarare kodwa laphanga laloba elikufunayo. Ubuye wathi akula kansila ovunyelwa ukuthenga izitanda zamabhizimusi kodwa amakhansila alelungelo lokuthenga isitanda sokwakha indlu. Kusenjalo ibandla le-CCC lihambisele ukudla lokunye kumalunga aziwa ngokuthi Nyatsime 16. Abaningi babo abasanda kukhululwa entolongweni ngemva kokubotshwa kwabo besetheswa icala lokuphehla uDlame. Umdeni kamnumzana Job Skala, ummeli wezengeza West edalele iParliamente olophe esavalelwe, laye uphiwe ukudla kwekhefu leKhisimusi. Sizwe nokugceleyo kusiziba.
Ye namhlanje ke besisenyathime 16 esidungiza ukubana si deliver ke ama Christmas hampers avela kumongameli advocate Nelson Chamisa esemulini ka honorable Job Sikala ngoba liyakwazi ukubana ke sentolongweni besikhangela ukubana ke ngesikhathi ezabe pbel kodwa ke ungasena thina njenge mhlanganiso ye TPC sithunywe ngumongameli ukubana sihambise ke iphasili zakhe ke ama Christmas hamba kumuli ke ka honorable Job Sikala.
Bakwemukele njani lokho?
Bayamukele ngokujabula lokuzehlisa lokuthobe kanjalo lokubonga ke abantu bonke abakontributa ukubana sikwazi ukubana ke sinike abantu ke ama Christmas hampers njalo lenyasime 16 abaphumayo njalo lehlobo zabo ukubana ke bethole ke appreciation from TPC.
Zikhona yini ezinye indawo lapha eliza kuya khona lisenza okufanayo?
Kusasa ke sizabe sisejolotsho siye enkayi njalo ke sizaya ke endaweni ezijeneyo ke emathebeleni lemaemaphandleni kubotshipinge le ndawo zonke ukubana kuhanjise kama-Christmas hamper avela kumongameli advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Gift Osalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC exoxa le-Studio 7 eseHarare. Uhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi yemandebeleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe okuvezwa ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuzadala ukuthi iKhisimusi yalonyaka ibe duma. Iningi kulesi sabelo livele libhekane lendlala enkulu ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumnyaka. Lithi leli langa lizadlula nje njengamanye. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxele umsakazo we-Studio 7 zithi zizalondoloza imadlana ezilayo ukuze zibhatalele abantwana indleko yesikolo lapho zivulwa ngomnyaka ozayo. Ukuma manzonzo komnotho lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekuthe iningi labazali kumele likhethe phakathi kwekhisimusi lekusasa yabantu babo. Unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi seyinsiza uthi kulezi nsuku ikhisimusi sokulibizwa nje.
IKhisimusi ngensuku ezadlulayo yayilungiselela sikuphe sizakudla izinkwa, sidlinyama, sitshebe bakithi izinkwa etiyeni, sikholise, siyegida kubomakhelwane amarediyo, balamarediyo, senze konke okumnandi okuthokozisa umntwana. Nezigqoko siyabe sithengisa, siyabe sithengelwe izigqoko ezintsha. Selizinika lelo langa bakithi, omunye sakhe, omunye sakhe. Kumnandi kunjiyana, kwakumnandi bakithi. Manje alimnandi ilanga leKhisimusi ngoba uya ungelayo imali yokuthi uthenge ukudla kwakho okwaneleyo.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane eGwanda uthi lanxa ezahlaba imbuzi ngeKhisimusi kasoze asebenzisa imali eningi ngoba izikolo lazo sekuseduze ukuthi zivulwe.
Into zakhona zonke kulanto ihambayo, lo mnotho ufile, yonke into ifile, kusalele nje abantwana. Abantwana yibo nje abangelokubisa ikhwavitha, kungelalanto ikhwavithwayo. Awulalula ukuthi into ziyadura, zidura zinjalo. Imali yakhona vele kasiyitholi, imali yakhona kayitholakali ukuthi khona ungabuyenzela abantwana iKhisimusi. Uphinde izikolo zizavulwa futhi, zivule izikolo, imali iyabe ifuneka. Imbuzi sizabahlabela nje abantwana bahle lawa bajabule kulokuthi bayidlile izinto emzini.
Vela akusafana la kudala. Kudala izwe lalihlezi into zonke zazivele zikayi. Manje kadesi hayi akathesa kula lutho.
Unkosikazi Phathisiwe Nkalo esilikwe kwana North uthi bazancedwa zimpahla abakade bezigqogelela bengabomama umnyaka wonke.
Ikhisimusi isifikile, kusuke kwaba nzima nje lo nyaka, ayisozifanele eminyakeni eminingi ngenxa yodubo lwemali. Kodwa kunzima kunjalo, omama bayazama ngayo yonke indlela ukwenza amaklabhu. Batshayile amaklabhu abamagrosari ayiwasethenjiwe ngemakhaya ngekhisimusi. Okuningi akusekho vele, ikhisimusi yakhathesi yona isafani le yakudala. Ngenxa yesimo somnotho abemazweni sebefikile kodwa ababuyanga njengeminyaka yonke ukuthi babebuye ngobuningi.
Umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi Marinoha kwa-10 Matobo South uthi iningi lezakhamizi lizabe ligola amacimbi ngosuku lwekhisimusi.
Sebekhangela kuphela khonokho okuqakathekileyo empilweni ukuthi ma ngingathenga impuphu ngivale laphana abantwana bengalali bengadlanga. Kuyabasinda ngempela amalungiselelo ayisiwo la esiwajwayeleyo. Abantu abaphithizeli, abantu abalazimali, kunzima. Thina ngapha ikhisimusi hayi asiyiboni impela, ayikho. Sibe sesithi khona abantu babhizi abaphithizeli ekulungiseleleni ikhisimusi, baphithizela bezama ukuthi badobhe amacimbi ukwenzela ukuthi baziphilise, njengoba ngitshile ukuthi babe befuna ukuthi bakhave izinto ezi-important eziqakathekileyo empilweni zabo.
Unkosikazi Saziso Khumalo yena odabuke evokole insiza njalo elikholwa uthi ikhisimusi yalonyaka ibusisekile ngoba abantu bezabonana ngemva kwesikhathi eside bevalelwe emazweni athiyeneyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-COVID-19.
Silonyaka ikhisimusi ingelanga langesonto, abakhonzayo lilanga elihle kakhulu elokumbonga umlimi ngoba abaningi sizakuhamba ezinkonzweni siye mkhonza umlimi. So hhayi, ikhisimusi yalonyaka ngalezo ndlela izabe ingevusisekileyo futhi imnandi. Kodwa hhayi, vele ayisozifana nele khisimusi yakudala. Izinto kasisazitholi njengakudala laphana ukuthi kwakuhlokulungiselelwe esibili kusukela kubonovemba ngamafulawa vele ahlathengwe.
Amapholisa esabelweni sezansi emaNdebeleni sekhuthaze uZulu ukuthi ajabule kodwa engadlulisi amalawulo. Eminyakeni edlulileyo abantu bagcina belimazana kumbe bebulalana ngelanga lekhisimusi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube ngilisisela ikhisimusi elithukela.
Lamlela ntwandi, lamlela ntwandi, lamlela mshweshwe, lamlela nampa wafowenu.
Siyabonga Albert Ncube, okwamanje siphe uSithandekile Mhlanga ithuba lokusipha uhlelo luqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sihlaziya okukhangelelwe ngabesifazana kanye labantwana emaphandleni ngaleli khefu lekhisimusi. Iningi lisithi umnotho welizwe olukhuni. Sixoxa lonkosazana Florence Magagula ohlala eLupane.
Hayi, khona akukho nje lutho olutheni olutshengisayo ukuthi abantu ikhisimusi isisondele. Kuyazifananela nje, akutshengiseli. Phela ikhisimusi nxa isisondele, siyabona nje ngokutshintsha ukuphithika bekuphithizela emashophu, injiva ziyabe zivuyile emgwaqweni, la uyabubona kugcwele ama-GP labantu njalo, ukubabona nje bephithizela beshopa okokudla, beshopa izigqoko zekhisimusi, hhayi akubonakali. Ungabona nje umuntu oshophayo, umuntu uyabe ethenga amabhuku elungiselela ukuvulwa kwezikolo. Ikhisimusi nje sokulilanga elizifananela nje lamanye amalanga, hhayi lisamangalisi. Abantu sebezenzela nje izinto eziyizwa abazibona ziqakathekile ikakhulu ukulungiselela ukubuyela kwabantwana kuminyaka ozayo esikolweni.
Kuyini abantu abakwenzayo okubakhathazayo abalokhu bephatheke ngakho? Izulu liyana yini? Bakhathazeka ngokuthi baza kudlani kumbe bazabhatala ngani ama-school fees?
Izulu ubona liyana, bayalima abantu, lanxa nje inhlanyelo zangukhona zidura, umuntu engasoza yenelise ukuthi athenge inhlanyelo ayabe efisa ukuthi ayithenge. Ngoba izulu leli ngendlela eselisina ngakhona, sokunzima ukulima umumbu wesintu ngoba liyaze lihambe lokhu ongavuthwanga. So sokufuneka zona ezi inhlanyelo zesikhiwa. Abakhanya bephatheka ngayo kakhulu ikuvulwa kwezikolo, ikakhulu laba abanabantwana abaya kuboform one, baphithizela abantu ngokudinga indawo zabantwana, ngokudinga konke okufunekayo ukuthi umntwana azaye esikolweni. Lala indaba ze-school fees vele zivele ziyahlupha ngoba iningi labantu abasebenzi, abantu bayathi baphila ngokuthengisa. Ekuthengiseni kwangikhona akula mali ephumayo ngoba imali sijwayele itholakala kakhulu ekuthengiseni ngazo zona lezi izikhathi, ikakhulu yona le iviki kuyiviki yokugcina nje sisiya kukhisimusi. Yikho wonke umuntu eminyakeni edlulileyo abantu kade bephithizela kakhulu kuthiwa kuthenga izibhoko zekhisimusi, kodwa hhayi lo nyaka kumahluko kutshintshile sibili. Abantu baphithizela lamasetsheli, lama-school shoes, lama-socks abantwana besikolo. Ngakho-ke kuba nzima kakhulu especially kubantu abathengisayo ukuthi kumnyaka ozayo bazayenelisa yini ukubhadalela abantu babo esikolo, ngoba phela nanka amabhizinesi amile, bahambile abantu bayahoda sibili kubo South Africa, Botswana, kodwa izigqoko zemila kula muntu ozithengayo.
Njengabalwela amalungelo oluntu la njengezakhamizi zakhona ngapho, kuyini elifisa ukuthi ngabe uhulumende uyakwenza ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono? Njalo bakhona yini abanye asebevele bephathisa abanjengenhlanganiso ezizimele?
Ukuthi ilumpane njengendawo elethimba, aluba ithimba leyi sayihavestwe ngabantu belupane bathole imisebenzi, laba abazayiprocessa njalo iprocesswe ngabantu belupane zibenelise ukugcina izimuli zabo. Zikhona inhlanganiso ezizimeleyo ezifanana labo Dreams, labo Comfort, ziyancedisa kakhulu abantwana abangamankazana ukuba bhadalela ama-school levy. Then Comfort iyancedisa abantwana from primary school baze bayefika ku-tertiary. Kodwa ke uhlupho olukhona yikuthi abantwana abathola usizo lolu ngabantwana abangamankazana, abangabafana bebe sebesala phandle. Nxa abantwana babafana sebesele phandle sokutholakala kusiba lama-dropout.
Lo Nkosazana Florence Magagula ohlala elupane ebesixoxa layo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile ngohlelo oluqondane labesifazane. Namhla kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba uChris Gande uxoxa ngodaba lwengozi zomgwaqo eDethe emgwaqweni osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls elo councilor weDethe umnumzana Stanley Torima.
Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakeleyo?
Okwenzakala amalanga amabili adlulileyo ngokuthi bomama labana abathengisayo i-close gate omunye wabo watshaywa le mota ethengisa ukuthi akade ekuthengisa khona ebhasini, imota yabo yayivela ngale yamtshaya wahle wafa on the spot. So hayi china njengezakamizi zendawo yona le jet and cross jet, so almost one and the same thing.
Manje imuli yomufi iyaphiwa yini uncedo nguhulumende?
Okuncedo lapho kangikwazi, but indlela yenzakale ngayo kuya kumele ukuthi uhulumende laye engenele bebone ukuthi bayasiza abantwana. Ukubona umama etshaywa ethengisa emsitsheni kumbe ku-growth point laphana e-cross date kutshongo ukuthi umama is a breadwinner. Because nxa ngizwisisa kahle, mina ngihlala e-cross date, nxa ngizwisisa kahle umama lo umkake is disabled, is on a wheelchair. Yena umama kusho ukuthi nguye kade vuka every day esiyothengisa esithengisela laphana e-cross state. Manje nxa sokutshaya wena esifa, kusho ukuthi uhulumende kumele ukuthi angenele. Angikwazi imithetho nje ukuthi ngaba kuhanjiswa kanjani, but kufanele, because now that the breadwinner kaseko, uyazi kumele ukuthi yena uhulumende ebe ngu-breadwinner by some other means. Kumele kube njalo. Abantwana labana bazakhangelwa lobani? Ubaba lobana ongahambiyo uhamba one-wheelchair uzakhangelwa lobani? Ngokubona kwami, even ungasomthetho ukuthi uhulumende kumele ukuthi ebone enakanele imuli le, mina ngibona ngathi kufanele ukuthi uhulumende yenze something.
Ungathini wena okumele kwenziwe nguhulumende ukuze kungabi lezehlakalo ezifana nalesi?
Mina ngibona ngathi uhulumende through i-Ministry of Transport kumele ukuthi bafake ama-humps khonaphana. Siyakwazi ukuthi ama-humps afunakali ku-highway, but ngomumo use-cross date ngibona ngathi kungcono kakhulu ukuthi befake ama-humps endaweni yenaleyana, because abantwana besikolo bayachaywa lawo, impilo yabo ithathwe, abadala lawo bayachaywa khonaphana e-cross date. So ku-highway akufunakali ama-humps, but mina ngibona ngathi it will be a good thing for the government ukuthi iyenze kwenzela ukuthi ama-extend lawa abe malutshwane khona phana e-cross state. Sisave impilo yabantu ngenxa yokuthi khonoko okwenzakala kathesi hhayi sokuhambe esigabeni esikhulu kakhulu lokuyana kokuthi ngibona futhi even ama-traditional leaders kumele ukuthi bayenza amanye amasiko khonaphana, because sokuthutheke igazi eliningi khonaphana ngenxa yezimota zona lezi. So uhulumende kumele ukubona ukuthi even amapolisa, when it comes to policing, bamake sure ukuthi khonaphana imota zingamelanga ukuthi zirenge khonaphana e-bus stop ye-cross state, zingarengi khonaphana, because kwa-design kwakuthi ilokuzeni amabhasi arenge khonaphana, but imchova layo iyenza njani? Iyarenga khonaphana. So sokusiba nzima kakhulu. Ibhasi ngarifuna ukuma khonaphana kuya kulezi mota ezigadisa abantu from cross date to one khona kuyana kuyabangela iy'ngozi ezifanana nalezi. So uhulumende ngibona ungathi kungaba ngcono afake ama-humps even kulama-speed limits, but ama-drivers kaalandeli khonokuya. So mina ngicabanga ukuthi even e-St Mary's khonaphana kuya kumele ukuthi kube lamanye ama-humps, because abantwana besikolo labo bayatshaywa belahlekelwa le mpilo. Even eKenimo khonaphana, iy'ndawo zona lezi engikhuluma ngazo usuhighway Bulawayo Victoria Falls, kumele ukuthi uhulumende ayenze khonokho engikutsho. Ngiyabonga Chris Khandi.
Lo ngukhansila weDethe umnumzana Stanley Torima obexoxa lo Chris Gande kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Sizigqiba ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lomculi wezokholo uThemba Maseko, yena osethule i-single elesihloko esithi Uthando lukaJesu. Untungamili Nkomo we-Studio 7 uyalandisa.
Lisizwa itabuka empandeni ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Kulingoma idumisa uNkulunkulu kuyikhisimusi nje kusasa.
Yeah, my God, I'm Kuzo ngabalandela ngicela kakhulu ukuthi lengoma bacela ukuthi ngibacelele yona sebeyifise bona ngenye type yo music engasiyo le ngiyenzile mina sengibona ukuthi ngihlanganise ibe as gospel maskandi bangicelile ngesizathu sokuthi banokuvakasha bebenovakasha enkonzweni bafike yomuntu angitshela ukuthi azimacula le ngoma ubuhlungu zonke ngabe ngizizwa emzimbeni ziyehla
abangathanda ukuthenga umculo wakho Maseko kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngingangithinta kule nombolo yaseSouth Africa 0631531280 0631531280.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwe
ngithi kini ngiyanithanda kakhulu, niqhubeke njalo nisupporta, niqhubeke njalo nisikhulisa, niqhubeke njalo nisenza sibe ngabantu emphakathini. Sizoqhubeka nathi silenzele okumnandi okuhle nikufisayo enikucelayo kithi. Nanjalo niyeza isidili cha maduze.
Siyabonga Ntungamili, namhla ubesiphathele umculo wokholo okaThemba Maseko.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet.
Ngekehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ingcwethi zezomnotho zithi akutshengisi ukuthi sisesikhathini sekhisimusi emadolobheni ngoba abantu kabasathola imali enelayo ukuthi bajabule ngalesi sikhathi ngenxa yomnotho welizwe owehlulayo ukuvuka njalo. Izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi yemandebeleni zithi kubhidlika komnotho welizwe okuvezwayo ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuzadala ukuthi ikhisimusi yalonyaka ibe duma. olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi libe lempela viki enhle njalo lisile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.